Chishuwo nechikumbiro chamwari ndechekuti munhu atendeuke. Chishuwo nechikumbiro chamwari ndechekuti munhu atendeuke. Ndinoda kupfuurira mberi nechitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Joere. Pandanga ndiri muchidzidzo chakapfuura, ndinoyeuka ndichiguma ndiri pandima 10 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere. Zvino nhasi uno ndinoda kuti ndigopfuurira mberi. Ndinoda kuti ndisati ndapa musoro weshoko wandinawo nhasi uno, ndiitange ndaverenga ndima 11 yechitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 2 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, Jehovha unobudisa inzwi rake pamusoro pehondo yake, nokuti hondo yake ihuru kwazvo. Nokuti muti wezvandakataura une simba, nokuti zuva raJehovha iguru, rinotyisa kwazvo. Ndianiko ungatsunga naro? Aka ndiko zvino kechitatu muprofita Joere achitaura pamusoro pezuva rashe. Chimwe chandinoda kuti ugoona ndechekuti zvanzi zuva racho rinotyisa kwazvo. Kutaura kuti hakuna chakanaka chinenge chiri kune vaya vanenge vari muzuva racho iroro. Zvino zvose zvinenge zvichingooma chete. Ndakataura ini ndichiti zuva rashe richatanga apo Kristu Jesu anenge auya kuzobvuta chechi. Zvino kana chechi ichinge yabvutwa zvino, chinhu chinotevera ndiko kutambudzika kukuru kwazvo. Zvino kutambudzika kwacho kunenge kusiri kwekutamba nako. Chokwadi ndechokuti upenyu unenge uchirwadza chaizvo nenguva iyoyo. Hakuna chinenge chakanakira munhu muupenyu hwake nenguva yacho iyoyo. Vanenge vane upenyu hwakanaka chete ndivo vaya vanenge vaenda naJesu kumuchato weGwayana. Muteereri, chinhu chandinoda kuti ndisimbisise kwauri, chandinofungidzira kuti chinokosha kuti uchinzwisise, zvikuru sei mukurarama kwatinoita sevatendi, zvikuru sei munguva yaino yatiri kurarama, ndechekuti pane rimwe zuva rinonzi zuva rashe richauya. Dai Mwari akakubatsira, dai Mwari akandibatsira kuti iwe neni tirarame tichiziva kuti kune chinhu chinonzi zuva rashe chichauya. Hongu tinogona kutamba nezvatinotamba nazvo. Hongu tinogona kubata zvatinogona kubata. Hongu tinogona kuita zvimwe zvatinotoita tichifungidzira kuti takangwara hatibatwi. Asi dai Mwari akakubatsira, dai Mwari akandibatsira kuti tizive kuti pane chinhu chinonzi zuva rashe chichauya. Pane chinhu chinonzi zuva guru rokutonga kwashe. Apo Ishe Jesu vachauya kuzobvuta chechi yavo, kuzobvuta vana vavo. Ndosaka muimbi akaimba akati, apo Jesu anouya kuzotora vatsvene. Hanzi anotora vakanaka, vasina zvitema. Hanzi vanhu vake vatsvene. Ndovaanotora ivavo. Saka muteereri, chandinoda kuti uzive ndechekuti pane zuva richauya. Zuva iri harisi kuzorega kuuya nekuda kwekuti vana mazvikokota vesainzi vagara pasi vakaronga zvavangaronge zvekudzivirira kuti zuva iroro risauye. Zuva iri harisi kuzorega kuuya nekuda kwekuti nyika dzine masimba ehondo ekurwa, dzakaita sana America, dzakaita sana Russia, dzakaita sana China nedzimwe dzakadaro dzine masimba ezvombo. Hazvisi kuzorega kuitika nekuti nyika idzodzo dzaunganidza zvombo zvadzo pamwe chete dzikati tirikuda kuzvitaridzisa kudenga kuti tidzivirire chinhu chinonzi zuva rashe chigorega kuuya panyika panapa. Zuva rashe harisi kuzorega kuuya nekuti vana godobori vese vari munyika yeZimbabwe vatora nyanga dzavo nehakata dzavo nemidzi yavo vakatanga kuzvishandisa kuti zvidzivirire kuuya kwezuva iri. Zuva rashe harisi kuzorega kuuya nekuda kwekuti nyanzvi vana mazvikokota zvitopota zvedzidzo kuma university uko ari kungodai kuwanda nenyika yose vagara pasi vakataurira vanhu kuti zvekunamata ndezvedambe hakuna zvakadaro zvinoitika mwari hakuna mwari inongova pfungwa yekunyika dzokumadokero inoshandiswa nevanhu vasina njere vasingagoni kushandisa pfungwa dzavo mafungiro akadaro haasi kuzoita kuti zuva rashe riregere kuuya zuva rashe harisi kuzorega kuuya nekuda kwekuti zvinamato zvepasi rino rose zvaita misangano yemibatanidzwa zvikati tose tinonamata kuna Mwari mumwe chete saka hapana anofanira kufunga kuti Mwari wake ndiye akakura ndiye anokosha kudarika vamwe vamwari vose muteereri chikristo chinodzidzisa kuti Yahwe Mwari vekumusoro kudenga Mwari vechikristo ndivo Mwari voga hakuna vamwezve hanzi naJesu hakuna mumwe unogona kusvika kana kuona baba kunze kwekunge auya nemandiri ndini nzira ndini chokwadi ndini upenyu ndaishuva kuti dai ndanzwikawo zvakanaka ndaishuva kuti dai muteereri wanditorawo semunhu akadzidza ndaishuva kuti dai muteereri wanditorawo semunhu anoremekedzeka anogamuchirawo zvimwe zvitendero anogamuchirawo mamwe mafungiro anogamuchirawo manzwisisiro echizvino zvino ndaishuvawo kudaro asi maoko angu nepfungwa dzangu zvakasungwa zvakasungwa neshoko ramwari rinowanikwa muna Johane chitsauko 14 pandima ya 6 zvanzi naJesu Kristu ndini nzira nechokwadi neupenyu hakuna anogona kuuya kuna baba kunze kwekunge auya nemandiri zvinogona kunge zviri kutaurwa nemunhu asina kufunda nomunhu asingazivi nomunhu akasaririra nemunhu wemakei nomunhu wechinyakare asi chokwadi chiripo ndechekuti ndizvo zvinodzidziswa mumagwaro matsvene ndizvo zvinodzidziswa mushoko roupenyu ndizvo zvinodzidziswa mubhaibheri ndizvo zvinodzidziswa namwari wandinodai kunamata muteereri ndati pane chinhu chinonzi zuva rashe chiri kuuya chisinei nekuti iwe unotenda chii kana kuti unozvitora sei kana kuti unofunga sei pamusoro pazvo riri kungouya chete saka kana richinge rauya vanenge vakamirirwa nezvinhu zvakanaka havazi vaya vana mukoma chibhanzi havazi vaya vane miri yakaurungudwa zvakanaka hanzvadzi dzangu dziya dzinoita kunge dzakarasika kudenga havazi vaya vane masimba ekutonga havazi vaya vane masimba emari vanenge vakamirirwa nezvinhu zvakanaka ndevaya vanenge vaenda naJesu kumuchato wegwayana kuna anenge asara chete chokwadi kunenge kungori kuchema chete. Mumwe nomumwe anenge achichemedzwa neupenyu hwaanenge akararama hwacho. Uku kunenge kuri kuranga kwaMwari. Handiti munhu anenge achimbonyeverwa achiyambirwa. Zvino kana munhu achinge asina kutendeuka, ndipo paanenge achizopinda munguva yacho iyoyo. Iko zvino ndinoda kuti tigoenda hedu mune chimwe chikamu chinotitangira chidzidzo chanhasi. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti chishuwo nechikumbiro chaMwari ndechekuti munhu atendeuke. Chishuwo nechikumbiro chaMwari ndechekuti munhu atendeuke. Asi zvandakuzotaura iko zvino ndichazvitaura zviri pasi pemusoro wekuti chikumbiro chaMwari, chikumbiro chaMwari. Zvino mumwe mubvunzo unouya ndewekuti mutadzi chaiye chaanenge achigofanira kuita chacho chii chaizvo nenguva inenge iyi Shakanaka muprofita Joere zvino anotipa mhinduro. Ndinoda kuti ndiverenge pandima 12 mubhuku ramuprofita Joere chitsauko chechipiri. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 12. Shoko roupenyu rinoti, kunyange zvakadaro ndizvo zvinotaura Jehovha, nazvino tendeukirai kwandiri nemwoyo yenyu yose, muchizvinyima zvokudya, muchichema nokuungudza. Mwari vaida uye vanoda chaizvo kuti munhu agotendeukira kwavari. Chimwe chandinoda hangu kuti ugocherechedza ndechekuti pataurwa nezvemwoyo wose. Kana munhu achitendeuka haafaniri kunge achingotendeuka chete zvinenge zvekuda kuonekwa kunze chete navanhu, asi munhu anenge achifanira chaizvo kuti agotendeuka nemwoyo wake wose. Chinotarisirwa namwari, hama yangu, ndiwo mwoyo wemunhu. Chinongodiwa chete ndechekuti munhu atendeuke zvichibva pamwoyo pake chaipo. Munhu anenge angotendeuka chete zvisina kubva pamwoyo ndiye munhu anenge angozvitambisira nguva yake chete. Kana tichitaura kutendeuka, tinenge tichitaura kutendeuka chaiko, kwete kucheuka. Munhu anenge achitofanira kutendeuka chaizvo, zviya zvekunyatsotendeuka achibva ashandura pfungwa dzake, kwete kungocheuka. Kutendeuka handi kucheuka. Munhu anenge acheuka anenge ane chimwe chikamu chinenge chichitarisa kuya kwaanenge ambotarira. Zviya munhu anenge atendeuka anenge atendeuka zvose nomuviri wake wose. Kana munhu achitendeuka anenge achifanira kutendeuka pane zvose muupenyu hwake. Kana munhu achinga atendeuka anenge asiya zvese zvaanembenge achida. Zvino anenge ave kuchiita zvitsva chaizvo muupenyu hwake. Anenge ashanduka. Zvino ndicho chinhu chainge chichikumbirwa pano naMwari. Mwari vainge vachikumbira kuti munhu agotendeuka nemwoyo wose. Choroiwe neni nhasi uno, ndizvo zvatinotarisirwa naMwari muupenyu hwedu. Mwari vanotitarisira chaizvo kuti tigotendeuka. Pose pauchanzwa Mwari vachitaura kumunhu kuti munhu ngaatendeukire kuna Mwari nemwoyo wake wose, Mwari vanenge vachitaura chete kuti munhu anenge achifanira kutendeuka uye kutendeuka kwamazviro kwazvo. Kana tichitaura kutendeuka kwamazviro kwazvo, tinenge tichitaura kutendeuka chaiko, kwete kucheuka. Kutendeuka chaiko ndekwekuti munhu anenge achifuratira zviya zvaaimbenge achiita nenguva yakapfuura. Zvino kana munhu achinga atendeuka zviya zvaaimbenge achiita, anenge atozvirega zvachose, kana kuti anenge achifanira kuzvirega zvachose. Mumwe munhu anofunga kuti kana achinga aenda kuatari kuya achinzwisa tsitsi, anenge atotendeuka. Idzi ipfungwa dzinenge dzine munhu chete. Asi kutendeuka chaiko kwandinoziva kunotangira mumwoyo momunhu. Munhu anofanira kutanga atendeuka mumwoyo. Zvino kana achinga atendeuka mumwoyo zvino, kana achizozvichema sezvandinoona zvichiitwa nevamwe vanhu vanozozvichema zvavo, asi chinenge chatanga ndiko kutendeuka kwemunhu chaiko. Pandima 13 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 13. Shoko roupenyu rinoti, bvarurai mwoyo yenyu, murege kubvarura nguvo dzenyu. Mutendeukire kuna Jehovha Mwari wenyu, nokuti une ngoni nenyasha. Unononoka kutsamwa, une tsitsi zhinji, uye unozvidemba pakuitira vanhu zvakaipa. Unoona, ichi chainge chiri chiratidzo chokushumira kwemwoyo chaiko. Chinhu chainge chichifanira chete kuti chigobva mumwoyo. Munhu anenge achifanira kutanga atendeuka mumwoyo chaimo. Zviya zvinenge zvichizoonekwa muupenyu hwekunze hwemunhu zvinenge zvichizofanira hazvo kuuya kana munhu atendeuka mumwoyo chaimo. Kana munhu achinga achizobvarura nguo dzokunze, anenge achizofanira kudaro kana achinga atanga abvarura mwoyo. Kutendeuka kunenge kuchifanira kutangira mumwoyo memunhu chaimo. Munhu anenge atendeuka kunze chete mumwoyo musina kana kutendeuka, anenge asina kana kumbotendeuka. Chinofanira kutanga ndiwo mwoyo wacho. Nenguva yaMozisi, vanhu vaibvarura nguo dzavo kuratidza kuti munhu atendeuka zvechokwadi. Chimbo zvifunga, dai zvirizvo zvainzi vanhu vaite mazuva ano kuti tiri musvondo, zvonzi kana watendeuka zvechokwadi wobvarura nguo dzako. Ndofunga hameno zvaiitika ipapapo. Kubvarura nguo kwainge kuchifanira chete kuti kugova kubvarura kwete kwenguo chete asi kwemumwoyo. Kana munhu achitendeuka, ngaatendeuke mumwoyo. Kana munhu achinga atendeuka mumwoyo, upenyu hwekunze hunotoshanduka chete, nokuti mumwoyo macho munenge mashanduka. Zvose zvinooneka muupenyu hwekunze zvinenge zvichibva paupenyu hwemukati. Chokwadi chokwadi, munhu angatiye ndinoita hangu zvakaipa, ndinorarama hangu zvakaipa zvamunozoona izvi hama, asi mumwoyo mangu hamuna kuipa saizvozvo, ndiri munhu akachena mumwoyo. Idzi inhema chaidzo dzinenge dziri mumwoyo memunhu dzinobuda kuupenyu hwekunze. Upenyu hwekunze hunenge huchibva muupenyu hwemukatikati chaimo memwoyo. Hama yangu, chokwadi ndechekuti munhu kuti agogona chaizvo kuti avimbe naMwari, zvinotoda kunge atendeuka uye atendeuka nemwoyo wose. Nokuti Mwari havashanduki shanduki, vanongoramba chete vari Mwari vakanaka, uye vanongoramba chete vari Mwari venyasha netsitsi neupenyu hwemunhu. Chinongodiwa chete naMwari ndechekuti munhu abvarure mwoyo. Kana munhu achinge achibvarura nguo, anenge achiratidza chaizvo kuti anenge achitendeuka zvamazviro kwazvo. Kana munhu achibvarura nguo, anenge achitaura kuti anenge atendeuka zvekutendeuka zviya nemwoyo wose. Zvino kana munhu achinge abvarura nguo dzake, zvichibva zvabudisa pachena unhu hwake hwekutendeuka. Zvikuru sei munhu anenge abvarura mwoyo wake. Uye zvino ndiye anenge azvidurura zvakanyanya chaizvo. Chinonyanyodiwa chaizvo panhau yekutendeuka iyoyo ndechekuti munhu anenge achifanira kuzvininipisa, uye munhu anenge achifanira kuzvidurura. Kana munhu achinge achizvidurura, anenge azvininipisa kusvikira pakupedzisira chaipo chaipo. Mwari anenge achidana kumunhu kuti munhu atendeukire kuna Mwari. Vanenge vachitaura savanoti kumunhu, "Hona hama yangu, chandinoda kuti uzive ndechekuti wakatadza iwe. Chandaifanira chete kuti ndigoita ndechekuti ndigokutonga. Zvino kana uchinge watendeuka, ina handichakutonga hangu, uye ndichakupa upenyu husingaperi." Zvino kana munhu achinge atendeuka Mwari, ndipo zvino pavanenge vachitaura nemunhu sokuti, "Chiona hama yangu, iwe ndaifanira kunge ndichikutonga chaizvo, asi zvino chiona hako waita chinhu chakanaka chaizvo. Watendeuka hako, zvino ini handichakutongi. Ndatove kukupa upenyu." Ufunge chinongodiwa chete naMwari ndechekuti munhu atendeukire kuna Mwari. Kana munhu achinge atendeukira kuna Mwari chete, anenge apedza zvose, uye anenge avamba ukama naMwari. Munhu iyeye haachatongwi. Chaachawana chete ndihwo upenyu husingaperi muna Jesu Kristu. Ufunge, Mwari vanogara chete vachimirira kuti munhu adavire kwavari. Mwari vanogara vakagadzirira chete kuponesa nokuregerera munhu. Chinongodiwa chete ndechekuti munhu aende kuna Mwari wacho agoregererwa, uye kuti agoponeswa. Ruponeso ndicho chinhu chinodiwa nemunhu muupenyu hwake, chero iye munhu pachake asingazvizive hake. Chero neni ndinotodawo ruponeso rwacho, uye ndinozviziva chaizvo kuti ndinoruda, uye ndinarwo. Ndakatoponeswa hangu kare naMwari mupenyu. Mwari ndiMwari vane nyasha chaizvo. Pandima 14 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 14, shoko roupenyu rinoti, "Ndiani ungaziva zvimwe ungadzoke akazvidemba akasiya mukomborero, kana achibva zvimwe chipiriso choupfu kana chipiriso chinonwiwa zvamungavigira Jehovha Mwari wenyu?" Nokumwe kutaura pano zvinotaurwa kuti Mwari acharopafadzazve minda yavanhu, zvekudya zvichavapozve, namazambiringa achavapozve, newaini ichavapozve. Vanhu vachawanazve zvokudya vachizopa Mwari wavo. Ichi ndicho chinhu chandinofanira kuti unzwisise uye ndinochifarira chaizvo chinhu ichochi muna Mwari wangu. Mwari vanodzoreredza zvinhu ufungi. Mwari vanodzoreredza upenyu panenge pamboshaiwa upenyu. Mwari vanodzoreredza mufaro panenge pamboshaiwa mufaro. Ndimwari vanoti kana munhu achinga atendeuka zviya, vanotendeukawo pane zvavanenge vamboda kuitira munhu. Zvinwiwa tinozviona hedu pano, asi chandinoda kuti ugoona ndechekuti hatina kunge tanzwa nezvazvo zvichitaurwa kuvarevhi. Asi chandinoda kuti ugoziva ndechekuti chinenge chichidururwa pamusoro pechibayiro ndicho chinwiwa. Zvino icho chaibva chava chikamu chechibayiro chacho. Nyaya huru inoonekwa pano ndeyekuti munhu anenge achifanira chete kutendeukira kuna Jehovha. Nyaya huru chete kutendeuka. Munhu ngaatendeuke chete. Iwe unofanira kutendeuka. Chero neni ndinofanira kutendeukawo. Kana tichinge tatendeuka chete, chokwadi Mwari vanofara chaizvo noupenyu hwedu. Uye ndicho chishuo chaMwari ichocho kuupenyu hwemunhu mumwe nomumwe. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi ndichiverenga ndima 15 mubhuku ramuprofita Joere chitsauko chechipiri. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 15. Shoko roupenyu rinoti, ridzai hwamanda paZioni, tsaurai zuva rokuzvinyima zvokudya, danai vanhu kuungano yakatarwa. Tichitanga chitsauko chino takaonesana kuti hwamanda yainge ichishandiswa mukuunganidza vanhu. Zvino chimwe chainge chichifanira kuitwa nevanhu sezvo vainge vatadza ndechekuti zvavainge vaungana vainge vachifanira zvekuzvinyima zvokudya. Hama yangu, ndinotenda kuti chitsauko chino changa chichibatsira zvikuru muupenyu hwako, uye ndinoguma pano. Taona kuti chikumbiro chaMwari ndechekuti munhu agotendeuka. Ufunge Mwari ndiMwari vane ngoni zhinji chaizvo. Vanononoka kutsamwa uye vanoda kuti ugotendeuka. Ndinovimba kuti uchatendeuka noupenyu hwako. Mwari vakukomborere.